Bepanaure Bloomberg rinoti hurumende iri kuda kuedza kutsvaga mari kune vekunze ava kuti ibhadhare chidimbu chemari yakabvumiranwa gore rapera nechinangwa chekuti pabviswe zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende. Asi nekuda kwekuti Zimbabwe yagara ine zvikwereti zvinodarika mabhiriyoni 10 kunze zvairi kutadza kubhadhara, nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti hapana anoda kusungirira mari pagumbo rengwe.
Havasawana vakawanda vanogona kutikweretesa mari pane ino nguva, especially tiine chikwereti chekunze external debt yakakura seyatiinayoi. Saka zvinogona kunetsa uye takaiwana mari iyoyo tatiiwana nemainterest rates anenge ari pamusoro nenyaya yekuti risiki yedu inenge yakakura.
Mashoko aya atsinirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano, avanoti zvinotovhiringidza upfumi kunyange Zimbabwe ikawana anoda kuikweretesa.
Tine chikwerete chiri kusvika kuma$10 billion pasi rese, right? Kana tazotarisa mafigures edu echikwerete kunze kwenyika chakusvika ku$13.5 billion. Saka zvinoreva kuti hatichakwanisi kumira zvakanaka senyika maringe nemaonerwo atinoita kunze kwenyika, yatingati risk profile yenyika. Zvoreva kuti mainvestors haachazoi muZimbabwe. Zvoreva kuti kukwereta mari makambani edu akada kusvika mari yatingati pachirungu offshore financing, vachapuwa interest rate akakwira stereki nekuti vanenge vane high risk premium. Saka aya mahumbwe ari kutona Minister of Finance anotidzorera kumashure.
Asi izvi hazvibatsiri here kuumba ukama nedzimwe nyika? Tabvunza imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma, avo vati
inyaya yakanaka maringe nekuvakirudzawo ukama nenyika dzekunze dzakaita seUnited States of America, United Kingdom, nyika dzemuEuropean Union neCommonwealth. Nyika idzi tinofanira kudyidzana nadzo kuitira kubudirira kweupfumi, kufamba kwemari uye kutengeserana. Zvisinei, mari inoita mabhiriyoni 3 nechidimbu imari yakawanda kunyika yeZimbabwe, zvikuru sei panguva yatiri yekuti upfumi hwedu hwenyika hausati hwamira nemakumbo mana.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANUPF vaGilbert Mponda vanotiwo Zimbabwe yakatobhadhara chikwereti chikare nekuti
Zimbabwe yakatora munda iyo iri minda yakarwirwa nevana veZimbabwe, and that land is for Zimbabweans. Saka kana pakutaurwa futi zvecompensation inenge yakuita kunge double punishment nekuti Zimbabwe already yakaiswa pamasanctions for the last 20 or so years. NeAmerica, neBritain, neEU vachida kuforceredza land reform reversal, of which that land reform is not reversible. Saka we already have paid the price for that land. Saka vamutuli ndivo vanofanira kupatarisisa kuti is it worth us kuti tinotange kukwereta dzimwe mari.
Vachipawo maonero avo vamugano vatiwo
musakangano vakapa history kuti vana baba vedu namai vedu vakatorerwa mombe nemunda nezvakawanda nevarungu pavanga vachiuya, handiti? Saka varungu ivava havana kuita compensate mablack farmers, havana kuita compensate mazimbabweans anga achirima munda achiita slavery.
Ko chii chingaitwe nehurumende kuti varimi vachena ava varipwe sezviri mubumbiro remitemo? Tabvunza vaBoroma.
Dei makore anoda kuti abhadharwe mari iyi akaitwa akawanda kuitira kuti upfumi hwenyika husagwadama. Tichibhadhara chidimbu chidimbu kwemakore akatowandei, uyewo avo vakawana minda iyi zvikuru sei avo vari kurima zvekutengesa aya anonzi macommercial farmers, vabhadharawo chidimbu chemari iyi kubudikidza nemitero yeland tax nemamwe akasiyana siyana. Izvi zvinobatsira pakuti vakapiwa minda iyi havachagarire ivhu kana kugarira minda iyi nekuti vanenge vachiziva kuti pane mitero inobhadharwa.
Dr. Chitambara vanotsinirawo vachiti
pane munhu wese ari kurima akapiwa munda panogona itwa kalevi kana ikanopota kachibatwa kanozoenda mupool yemari dzinozoshandiswa mukubhadhara chikwereti chatatarisana nacho kana kuti obligation yatatarisana nacho yecompensation.
Vachipa maonero avo vamuponda vatiwo
kana paine imwe structure kuda kuzokompensatewo madevelopments zvokutaurika izvi ngazvive in a way which doesn't further put us muzvikwereti.
Vamwe varimi vachena ava vanoti semuripo vanoda kudzoserwa mapurazi avo, asi hurumende haisi kunyatsobuda pachena panyaya iyi nekuti inopa maonero akasiyana siyana panguva dzose. Asi mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti kuripa varimi ava kunobatsira kuumba ukama nevakavatemera zvirango ivo nevamwe vakuru vakuru muhurumende yavo. Hurumende gore rapera yakati iri kushanda nekambani yekuBritain inonzi New State Partners LLP kuti iunganidze mari inodarika bhiriyoni imwe chete yekuripa varimi ava. Asi izvi zvinenge zviri kukona n'anga murapwa achida. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravancuve kanawo gavhna weRBZ vaJohn Mangudya sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.